chokwadi yenyu akandimire ndoda kungokutendai nekuti kwakapa chirongwa chenyu chanhasi. Tiri kufara chose kuti tane magazini redu rinonzi Tudiki Magazine. Takaona muZimbabwe musina magazini rakaita seredu rinonyanyo fokasa on mavabereki, mana mai nana baba nekurera vana vavo naivo vana vachona. Saka tinowanzoburitsa nyaya dzevana vari kuita zvidavado muZimbabwe. Maparents edu vanenge vachidzidzisa kuti chii zvavanoita muZimbabwe mavo kurera vana vavo, tichiprovidewo maresources anokwanisa kubatsira vabereki nemacaregivers muZimbabwe. And magazine redu August uno ndiye mwedzi wechitatu tichiburitsa magazine redu. Saka muchenge muchiona nyaya dzirimo. Takatanga naJune, issue ya June, and tikaita issue ya July. Yakatambirwa zvakanyanyisa Sterik.
Vanenge vachida kuona magazine renyu vanorewana papi uye sei?
Vanenge vachida munokwanisa kuenda pama social media pages edu, paFacebook nepaInstagram, muchiona malink achona. And magazini iri haresi magazini rekuti unokwanisa kunonga mustoro uchitenga. It's an online digital magazine rekuti unovhura pafoni pako, paiPad pako, pakompyuta pako, uchivhura mapeji uchiverenga zvatinenge tinazvo mwedzi wega wega.
Iko kuZimbabwe zvitoro zvenyu zvinowanikwa papi uye bhizinesi riri kufambawo sei tichiona kuti COVID-19 iri kuvhiringa zvinhu zvakawanda?
KuZimbabwe tine chitoro chedu chinonzi Tudiki. Tine location yedu iri kuWestgate Shopping Center kuBluffville muHarare, and then imwe yachona yechipiri iri kuBorodale paBorodale Village Walk paside nePick and Pay. And muCovid munomu zvabenge zvakatidzikei hazvo, asi hatisi kunyanyo nyunyuta yedu. Vanhu vachiri kungoita vana muCovid munomu, vana vakawanda Sitereki vakazvarwa. Saka tinoramba hedu tichingotengerwa, bhizinesi richiramba richienderera mberi.
Tinoona kuti imi munogara kuno kuAmerica muri kukwanisa sei kufambisa bhizinesi renyu imi muri kuno bhizinesi riri kumusha?
Tinetsei kana usiri panzvimbo kumaneja business, asi nemamiriro aita zvinhu mazuva ano kwane internet and nekushanda tiri kudzimba uku zvatibatsira Sitereki. Ina hangu ndakagara ndiine masystems in place ekuti tinokwanisa kuverengerana stock, ndinokwanisa kuona zvaari kuita ndiri kwandiri kunoku, nekumaneja iwo maWhatsApp, mafoni, kunyanya kukoshesa internet kuti ndirambe ndichiziva kuti everyday zvinenge zvakamira sei.
Saka neimwe nzira tingati zviri nyore kai zvinhu zvare mangwiro?
Hazvisi nyore, handidi kunyepa kuti ndite kunge zvakapusa kumaneja mabhizinesi. Even uripo munhu unokwanisa kutobirwa, usipo unokwanisa kubirwa. Chikuru kungove mostly or very organized, nekuziva kuti zvii zviri kutengeswa muzvitoro bako, nekuisawo mameasures anoita kuti vashandi vemo vasakubira, kuvabhadhara mari yekuti vanofarawo nayo. Zvimwe zvachona kunenge kuita mamonthly meetings muchiona kuti bhizinesi riri kufamba sei, nestock take inenge yakakosha fani kunatsomera sho kuti hamusi kubirwa mari and hapana maproducts anenge achishoteswa ipapo. And social media tabotora inobatsira Sitereki internet kushambadza bhizinesi redu. Tinoona tenge tine vanhu vamwe vasati vambosvika kusitoro kwedu vanozoti vaenda kuZimbabwe voti ndakaenda kusitoro kwako, ndaiona pasocial media, ndakanzwa kuti une store. So advertising chimwe chinhu chinenge chichitibatsira kumaneja business usipo panzvimbo.